Tichitarisawo pamuri kutsinhira pekuti panoda kuramba pachimonitwa apo, munoona here hurumende iine udzamu kana manpower yekuti vanga vachizomonita izvozvo?
Manpower iripo, handitiri kuona even pamaroadblocks apa. Kuona kuti maroadblocks ose munomarare, ose pane roadblock, parange pachiri nemapurisa nemasoja vanenge vachimonita vanhu. And at the same time, I think you should know futi paitawo vamwe vanhu vari critical, like a health workers wo vanenge vachiita vanhu. Asi zvongoti mapurisa nemasoja vanosunga vanhu kuti vaende, but munodawo futi kuti vanhu vadzidziswe kuti vazive. Kusunga kutoko kwakosha, achakosha ndechekuti vanhu vazive uye vapuwe information yakakwana pamusoro pezveutano hwavo. Zvakakosha kuti pakuongorora even mumabhazi eshetakuya kunewo maenvironmental health technician vanoshanda kudzivirira kupararira kwezvirwere vana mumarariya anja basa iroro. Saka ndinoona sekuti vanhu vavo vakashandawo nemamaa